Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 3/2019, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yoronga kuwedzera mari dzemudyandigere dzevaimbova varwi vehondo resununguko kuitira kuti vasatambure. Dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari roramba richitemesa vakawanda musoro munyika. Hurumende yosangana nevashandi vayo nemusi wechitatu nemusi wechipiri pasi peurongwa hweNational Joint Negotiating Council. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yazivisa kuti ichawedzera mari yemudyandigere yevakarwa hondo yerusununguko pamwe nekuvabhadhara kuvabhadharira mari yekuzvipatara pamwe neparufu nechinangwa chekuona kuti vagara zvakanaka munyika yavakasunungura. Izvi zviri mubhiri riri kuda kuvandudza mitemo inobata vaimbova varwiri vehondo yerusununguko ava. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwa hondo yerusununguko, Ambassador Mark Gray Marongwe, vazivisa komiti yeparamende inoona nezvemukati nekudzivirirwa kwenyika kuti urongwa uhwu huri mubhiri rekusandura mutemo weWar Veterans Act iro riri kunyorwa nebazi ravo. VaMarongwe vati maWar Veterans ari kutambura uye anotarisirwa pasi, ndosaka bazi ravo rave kutora matano ekugadzirisa izvi kuti vakwanise kugarawo zvakanaka. Vati hurumende iri kuronga kuwedzera mari yemudyandigere yemaWar Veterans kubva pamadhora mazana matatu negumi nemashanu kusvika pamari inotambirwa nemusoja nechinzvimbo chameja muchiuto inove pakati pemazana mashanu nemazana matanhatu emadhora. Vatiwo vari kuronga kuti maWar Veterans avewo nemedical aid kuti akwanise kurapwa kana achinge aburitsa kadhi rinoratidza kuti aive murwi wehondo yerusununguko. Asi vati pari zvino vanhu ava vari kurapwa kusvika vapora kana vachinge vapinda muzvipatara zvehurumende.
There is no limit as to how much we spend towards the treatment of a war veteran. There is no cap. Akanopinda muhospital, we will continue to pay until abuda or the unfortunate happens.
VaMarongwe avo vakamboshanda semumwe wevakuru vakuru vezvirongwa zveZBC vaenderera mberi vachiti vanodawo kuti maWar Veterans achengetedzwe zvakanaka kana achinge ashaya. Nekudaro vari kuronga neimwe kambani inoviga vanhu kuti pese panoshaya murwiri wehondo yerusununguko achengetedzwe zvine chiremerera. Vazivisawo kuti pane maWar Veterans ari pakati pemazana mashanu nemazana matanhatu anoshaya gore rega rega. Vati pari zvino pane maWar Veterans zviru makumi matatu nezvishanu munyika. Vati vamwe vavo vakawanda munyika havana kunyoreswa, uye chirongwa chekuita izvi chiri kuenderera mberi nechinangwa chekuti vese vanokodzera vawane mari yemudyandigere pamwe nekubatsirwa kupinza vana zvikoro. Vati bazi ravo richapinza basa madistrict war veteran officers makumi matanhatu nematanhatu matunhu ese munyika kuti agadzirise nyaya dzavo mumatunhu ese munyika. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita samai Angelini Chipato vati kunyange hazvo chiri chinhu chakanaka kuchengetedza maWar Veterans, zvakakoshawo kuti hurumende ione zvaingaite pamusoro pana Chimbwidona naMujibha avo vavati vakaitawo basa guru.
Vanhu ivava munofungei navo noti collaborators ine nzira dzakasiyana. Kune vaibikira, kune ivava vandiri kutaura vakanga kubva 1976 hondo ichitanga kuti vaione muno vanhu ivava vanambodzokera kudzimba dzavo. Comrade akaenda kuassembly points mujibha akadzokera kumusha kwake. Ndo vanhu vamwe vari kutambura vazhinji vava kufa vanozivana kumamisha kwavai vari.
Asi vamarongwe vati mutemo uri kutosandurwa kuti vana Chimbwido nana mujibha varemekedzewo pamwe nekupiwa mari dzemujandigere sezviri kuitwa mao veterans.
Cherechedzo yavo yakuda kuti ipiwe nehurumende. Tine tarisiro yekuti masvondo mashomanana ari kutevera muchapiwa mugungano renyu reparliament mashoko atakaisawo isusu yekuti ngakucherechedzwe vana mujibha nana Chimbwido. Hatina kuvakoshiwa, tinovayeuka.
Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pasina chakaipa pakuchengetedza varwi vehondo yerusununguko vanoona sekuti danho riri kuda kutorwa richavhiringa upfumi sezvakaitika muna 1997. Vati vanhu havafaniri kuve nemweya wekuda kungomora chete vasingatarisi kuti remangwana renyika richange rakamira sei. Kuma 1980s hurumende yakadzika mutemo wewo Veterans Act newo Victims Compensation Fund iyo inosungira kuti vese vakarwira hondo yerusununguko vapiwe mari yemujandigere pamwe nekubatsirwa panyaya dzeutano nedzidzo. Muna 1997 sangano rinomirira varwi ava reZimbabwe Liberation War Veterans Association rakamanikidza hurumende kuti vapiwe zviuru makumi mashanu zvemadhora pamunhu mumwe, izvo zvakadonhedza dhora remunyika nekukanganisa upfumi hwenyika. Asi vamarongwe vati rwendo runo havasi kuda kuti hurumende itore danho rinokanganisa upfumi nekuda kwemao veterans vachiti vachaumbawo trust ichange ichiita mabhizimisi anotsvaga mari yekubatsira mao veterans. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vakawanda munyika vari kuswera vari mumitsetse nemotokari dzavo vakamirira kuwana peturu nedhiziri mumagaraji. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanoshandisa motokari dzavo mukufamba vanoti panzvimbo yekuti dambudziko remafuta edzimotokari rigadzirike, zvinhu zviri kutoramba zvichishata. VaJoseph Tanyanyiwa, avo vanga vakamirira mafuta paHighland Shopping Center, vati vange vamira mumutsetse kubva na7 mangwanani uye vanga vasati vaona mafuta na2 pm dzemasikati. Vatanyanyiwa vati munyika munofanirwa kuita hurukuro dzinobata munhu wese kuitira kuti nyika ibude mumadhaka mairi.
Ndasvika panapa na 6 minutes past 7 kuseni. Pio tapana patangomira kuti pamwe inoya nekuti irima yasha haina kwaishaenda. Sana kwabvisa ndikogara. Ikasaenda kuti vatapana. Haiwa, vevana vadai vataurirana because this is abnormal. Hazvichasenza zvinhu zviri kutopana pasi. Zvatova abnormal zvachose.
VaMishek Chawatama vatiwo nhasi ranga riri zuva repiri vari mumutsetse wemafuta epeturu.
Pakiyo panapa tamira na 7 o'clock. It is fuel yazouya ingwedzi na 10 to 3. Fiyo ichizouya. Ngwedi ya kutopera titongori mkiwe mafiyo. Nekuti fiyo yacho baba tatuna wati kukwisa hakuna. Tatungu zibaraba icha uya. Mbratu zongomira wakubrani zuru. Nezuru baka ya diziri. Zazuru zona petro nasi.
Mwema muruma ada kusikano anestare kuti talent bachi. Ati shino mshunguru za shakanyanya kutivari kupeza nguva yekushanda kumabasa kwa wari pamutsetse. Vabachi vati shino konzera kuti nyika isafambira mberi.
Dambudziko remafuta yekufambisa mota ratowedzera. Inini marimwe zuro ayo ndakatosiya mota pa safe station ikarara iripo ndokuti nditozowana fuel nemhaka yekuti ndoda kutoenda kugungano rekuchurch musi weFriday. Saka apa mota yacho ndatoisiya kumba kuti fuel yandinayo iyoyo isapere. Kuva tiri pamitsetse yefuel nguva dzebasa zvinhu zvinoita kuti nyika isafambire mberi nemhaka yekuti nguva yatinofanira kupedza tichishandira nyika tichishanda kuti tipe mhuri dzedu raramo dziri kuperera tiri pa queue yefuel.
Mumwe murimi vaGod knows womwe vati kushayikwa kwemafuta kuri kukanganisa mabasa avo sezvo zvirimwa zvavo zviri kusvika pakushata vachishaya mafuta ekuti vaunze zvirimwa zvavo kumusika muHarare kubva kuGoromonzi.
Ini ndiri murimi wecauliflower nebrokoli. Pakusvika izvino tichitotaura kunoku ndokutoshaya fuel kunozvitoresa. Nhasi ndatorara mukiu ndakatomirira fuel pana Lorraine na Red Drive. Kuti ndinotora cauliflower Goromonzi. Imwe irikusvikira pakuora. Imwe patinozonoitora pacho netime yekuti unouya nayo utoswera nayo iri mukiu. uchingoti unotunga deliver saka namwe yekuswera tiri mutsetse yanyanya endiri kuti konzerisa kuti tirese tishaya mabasa tishaya kuti zvirimwa zvedu zvinge zvichienda nekupi izvi zvitiona kuti yatowedzera tichienzanisa nelast week chaiye kutoti tatambura kunyanya isuvarimi tatambura nekuti kada kutenga pamusika mutema fuel yacho iri kudhurisa zvakapetwa nofunga kana
kurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vakaudza vatori venhau nezuro kuti hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nemakambani nemaresinesi ekutengesa mafuta izvo zvavakati zviri kupa kuti veruzhinji vashaye mafuta edzimotikari kunyange hurumende ichinge yaita zvose zvinodikanwa kuti munyika muve nemafuta anokwanira veruzhinji hurumende yakati ichatorera makambani aya maresinesi Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevemagaraji ava kuti tinzwe kuti sei vasina mafuta sezvo vashandi vemumagaraji aya vanga vachiti havabvumidzwe kutaura nevatori venhau ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Inonza pamwe chete hurumende nevashandi vayo kuti vaze nyaya dzemihoro nemashandiro avo yeNational Joint Negotiating Council yave kusangana nemusi wechipiri svondo rinouya kuti izeye nyaya dzemari dzinotambirwa nevashandi ava pamwedzi vashandi vehurumende vanodarika zviuru mazana mashanu vari kuchema-chema kuti mari dzavo hadzichatenge chinhu nekuda kwekukwira zvakanyanya kwemitengo zvopa kuti vanonge svosve nemuromo Gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti vainge vachida kuti paitwe musangano uyu kuedza kugadzirisa zvinyunyuto zvevashandi asi vachitaura neStudio 7 mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Joe vanoti musangano uyu hauna chaunoburitsa vaJoe vanoti hurumende yaimbenge yavimbisa kuti ichawedzera vashandi mari mukutanga kwemwedzi uno asi chabuda hapana vaJoe vanotiwo hurumende iri kukundikana kugadzirisa zvimwe zvayakavimbisa zvisingadi mari kusanganisira kupa vashandi vayo nzvimbo dzekuvakira dzimba uye kuti vatenge motokari kunze vasingazobhadhare mutero vatiwo varayiridzi vari kushanda vasina kuzvipira nenyaya yemari shoma yavari kutambiriswa asi mukuzeya nezvemusangano uri kuitwa musi wechipiri uyu tabata munyori weApex Council vaDavid Tsatsunga kuti tinzwewo divi ravo
vanomirira hurumende ndingati vashandi vehurumende vanokwana kuita ivo 9 vanenge vangotsvagwavo nehurumende yacho kuti ndo vavanoda kuti vavadiririre munhaurirano kana kuti mumanegotiations vanomirira vashandi vanobva muApex Council pana chairperson watingati unenge ari neutral wokureva kuti haana divi ndiye unenge achitungamirira musangano uyoyo achitienzaniso asi kudivi kune 9 vanenge vakabva kuhurumende rimwe divi kunenge kune 9 vakabva kuApex Council
totarisawo mari yamuri kuda kuwedzerwa sevashandi mati magara pasi here kuti mutaure kuti ingaita mari ingakukwanirei
sezvamunoziva takaitwa chiko chakaitika chokuti takabvisa rasikiti remari dzekunze dzakawanda tikati tanga kuita mari yedu yomuno saka zvazvaakureva ndezvokuti zvinhu zviri kufamba nenzira dzakasiyana-siyana hatichazivi iko zvino mimwe mitengo yakadzira iri kukwira saka tinoda kuti titarire kuti mushandi kuti anzi uri kurarama somunhu anofanirwa kurarama upenyu hwakareruka unenge akuda mari iko saka isu seApex Council takangodanwa izvozvi tichaita musangano wedu tochiongorora kuti tione kuti mari ingakwana imari zvikuru zvatinoda ndezvongoti mari yedu itenge sematengero yayaita muna October gore rapera
saka muri kutarisira kuti munosangana riini imi sevashandi musati masangana nevamiririri vehurumende
sezvo tichisangana nechipiri ndinoona sokuti handingagoni zvangu kutaura nokuti kuti variipi nokuti hatisati tagara pasi Asa ndinoona kuti mukuru anogona kuti wakanaka.
Imonya ndiye kuti vamwe vashandi vari pasi pesangano renyu vanenge vanga vachiti vari kuenda kubasa mazuva mashoma. Nenyaya yekuti vari kuti mari hadzisi kwakwanira dzekukwira maduta vanhu kana kuti mabhazi aya nezvimwe zvakadaro daro. Zvakamira sei pari zvino?
Kutaura chokwadi ina handina kuzviona kuitika kwazvo. Zvinhu zvinonetsa kuona, zvinogona kuva zvinhu zvinenge zvichitaurwa, asi kuti zvionekwe kuti kuitika kwazvo zvinenge zvisingaonekwi, nokuti isu chatei tingoona ndechekuti mahofisi ehurumende, zvikoro nekwese kunoshanda vashandi vehurumende kune tumoti masangano iwavo angaso zvavo makanzo, uye pamwe vanhu vasinawo vanhu vakanyanya kuwanda zvokuti zvionekwa kana vari masangano zvazvi zvichingoonekerawo kuzvikoro iko, asi hatina kuzviona isu kuti zviri kuitika chaiko chaiko.
Munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga vataura vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza iye zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Unokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 9 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 a.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 600 ne 150 kilopar shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-018, nhamba dzikare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu iVoshona musi musi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. sakanganwa kuFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzama neshamwari kuti dzidire.
Iko zvino tombotarisa zvitika kune dzimwe nyika. Mukuru akafano bata chinzvimbo cheGurota rinoenda kuvanhu muAmerica vaKevin McLennan vati nyaya yevanhu vakamboshanda kana vachiri kushandira bazi ravo vakatanga Facebook page iri kuburitsa mashoko erusarura pamwe nemashoko emhirizhonga nekunyomba akanangana nezvizvarwa siri zveAmerica zviri kuda kutsvaga upoteri iferefetwe. Vati mushandi wese achawanikwa aine mhosva ine chekuita neFacebook page iyi achatorerwa matano akaomarara. Vanhu gumi nomumwe nemumwe chete vakafa uye vamwe gumi nevatatu havasi kuzivikanwa kwavari zvichitevera kutsemuka kwedhamu remvura mudunhu reMaharashtra kuIndia. Izvi zvakaitika nezuro mushure mekunaya zvakanyanyisa kwemvura matunhu ekumavirira kwenyika iyi. Mutungamiri wedunhu reGauteng reAfrica vaDavid Makura vanoti vari kukurudzira kuti hurumende yenyika yekuSouth Africa isimbise miganhu yayo nedzimwe nyika sezvo vanhu vakawanda vari kupinda munyika iyi vari kuzopedzisira vagara mudunhu ravo. VaMakura vanoti vakataura mashoko aya vanonzi vakataura mashoko aya nezuro kuvatori venhau vakati uwandu hwevanhu huri kupinda munyika yavo huri kupedzisira hwaremedza zvipatara zvedunhu ravo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinonzi zvinogarawo mudunhu reGauteng iri iro rinobatanidza maguta maviri makuru eSouth Africa anoti Pretoria neJohannesburg. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Socks Chikowero kuti tinzweo divi ravo panyaya iyi.
vaDavid Makura avasivo vatanga kutaura nyaya yakata seiyi tikatarisa kumashure tunaona kuti kampeni hiyo yemamwe mapolitical parties vaita sana DA ndio zvavaitaura kuti maboda haana kumira zvakanaka, ndio zvaakukonzera kuti mukatarisa kuti the new border system ravari kuvaka kunonzi kumedhuku uku vari kuzama kuti paite tsungu entry yevanhu vanenge vachiuya kuzotsvaka upeteri, then mamwe mabhodha anenge akasaririra vanenge vaine mapassport avo vachiuya kuzotenga nekudzokera, anonzi pachirungu matourist kana kuti matourders, asana achiya kuzotsvaka upeteri vari kuda kuvaita centralize pa-one position. Asi takatarisa zvinhu zvese izvi tinoiona kuti no, South Africa yakabva mumaelections mairi asi ANC party mukautero haina kumira zvakanaka pamaelections mairi iwayo. Saka zvavakutoita vatotanga kutokampena kuvanhu vavo, nekuti vanhu vavo ndomadambudziko avari kuvapa ekuti maforeigners akawanda muno muzvipatara, maforeigners akawanda mumabasa, maforeigners akawanda zvanga zvichiitika munyaya yezve vanofambisa batya nematrucks. Saka they are trying to avoid some of those issues politically.
Munoona here matanho iwayo akanga azotorwa aine chaanokanganisawo vana veZimbabwe?
Kwete hapana pasingatazi kukanganisira vana veZimbabwe, nekuti vana veZimbabwe tiri kuvapa kuti vatambe bhodha vachiuya kune South Africa kuzotsvaka mabasa, kuzotsvaka kurarama, kuzotsvaka kupona. Pasori kuZimbabwe yako nezvazvikora zvamunoziva imini. Saka munhu anotoona kuti ndazvizondofana ndambokurosa angu nemugwizimu ndingonoshanda mumafurazi ndakamirira pasipoti angu kuti ibude. Saka zvichakanganisira maZimbabwe muzvikuru hoyu, zvichakanganisira.
Zvii zvamunokurudzirawo kune vana veZimbabwe vari kupindawo muSouth Africa, vakawanda vacho vanonzi ndo vari kuzopinda vasina magwaro anoita kuti vatambirike?
Zvakakurudzirwa ndezvekuti kana anenge apinda muSouth Africa ngaazvizivise kuti ndiri muno muSouth Africa, azvizivisa kuhomafuyazi nekuhomafuyazi vokudhokumenta. Kana vakudhokumenta iyena kutaura kuti taane madhivarendi pemiti atinawo, kana isina kunoshanda mumapurazi kune pemiti yekoko uchiizvainzi masengerwo enyika kana kuti zvina human rights kune unonzi asylum seeker system. Zvizivise kana wazvizivisa wone dhokumenti izvizvo zvinokubetsera iwewe, zvigobetsera hurumende, zvigobetsera vamasangano akazvimiririra kana pachinge paitika zvino.
Avo vanga vari sachigaro wesangano reGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Sox Chikowero vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington, D.C. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media, chirongwa chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu itanga tiri kutarisa isu kubuda kwemawarriors mumukombe weAfrica Cup of Nations. Uye tichitarisa zvakare zuva rebuffer day remuimbi ane mukurumbira Thomas Hugo Mukanya Thomas Mapfumo. Mukanya tokuchingamidza pachirongwa.
Tinotenda here.
Tombotarisa takaona vakomana vemawarriors vachidyiwa kwavanga vari kuka Cup of Nations. Gomombotipawo maonero enyu.
Zvinoitika izvi ndezvekuti hakuna ani hanya nenyaya yedu yebhora ii. Vavachengetedzwa ko, kana vasina mari vanotamba sebhora. Tinosambodzana naLiverpool vanenge vari kuEngland vanopiwa mari dzakawanda. Zvino kana vakomana ndozvavanoitaka, ndokudya kwavo, ndozvavanochengeta mafemi zvavo. Kana mavago vatimi vaenda vanotamba mahara vasina kana chavainacho, zvinofamba here? Hazvifambika.
Saka imi dai maiwana mukana wekutaura neivo vari kuona zvenhabvu munyika, maiti chii samukanya?
vanofanirwa kusapota zvebhora mari ngaiiswe kubhora kuti vana vabudirire mangwana vanofanirwa kunge vachiona rubatsiro rinobva kuhurumende haikona kuti kana vaakuda mari vamwe vanzaakuyaguza mari yekubatsira maori yakuza aiwa ka rozi vacho here ndokuvana kunoitwa bhora vane bhajeti yavo ka vanofanirwa kugara vaine bhajeti yavo ka ega vanofanirwa kugara vaine bhajeti yavo bhora rinonetsa harisi rekungoenda kunotamba chete no
muri kutaura naGift mazuva nhanga ndiri kuBulawayo muZimbabwe. Nyaya yenhabvu yakatirwadza zvikuru nekuti tanga takatarisira kuti tichakunda, asi chakanyanya kurwadza ndechekuti mushure mekunge tatamba magemu mairi akanga achinakidza kwazvo yeEgypt neUganda, pakuzoenda kugemu yekupedzisira apa takarwadziwa zvikuru, vakomana havana kuita zvatakanga takatarisa. Uyezve chimwe dambudziko ratakasangana naro isusu sevatsigiri nderekunzwa kunzi havasi kubhadharwa zvakanaka. Zvakava zvakatirwadza zvikurusa. Mushure mekunge vaitirwa fundraising yakakura kudaro ndokunzwa kunzi havana kubhadharwa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare nemusi wechina pachirongwa chedu cheLet's Talk. Ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa hweSouth Africa hwekuchengetedza zvakadzama miganhu yayo nedzimwe nyika, kuitira kuti munyika iyi musapindwe zvisiri pamutemo. Kana uchida kunopa shoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Kambo chauya chauya kubva kuna Hurricane Hugo tafire nyika mukanya Thomas Mapfumo tichiti makorokoto ebavude. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo ngwedi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende yoronga kuwedzera mari dzemudyandigere dzevaimbova varwiri vehondo yerusununguko kuitira kuti vasarambe vachinonga svosve nemuromo. Dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari roramba richitemesa vanhu vakawanda musoro. Hurumende yotarisirwawo kusangana nevashandi vayo nemusi wechipiri pasi peurongwa hwenational joint negotiating council kuti ione kuti ingavawedzere mari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chemangwanani na 6 a.m. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuvhi